dzimwe nzvimbo dzakati wandei muguta reHarare nedzimwe nzvimbo dziri kunze kwaHarare dziri kuita dambudziko rekushaya zvifambiso zvinofamba nenguva. Semuenzaniso, nzvimbo dzakafanana nana Mandara, Chishawasha, Mabvuku, Tafara, Zimri, Neborodho, Masasa, maindastri uku kwakati wandei handingapedze kukudoma.
Mungati chii chiri kukonzera dambudziko iri?
Nyaya yekusabuda kwemaroot authority kana kuti maroot permit ndiyo imwe yenyaya iri kuita kuti vanhu vashupike, nekuti panodiwa kunyatsorongwa kwakajeka panyaya yekugovera makambani ari kuda kuzvitakura kuti anofamba sei, anotakura vanhu sei, achinoisawa seya munzvimbo. Nekuti vanhu vanomirira motikari dzavanoziva kuti dzinovasvitsa, asi motikari idzodzo hadzipo. Ndo zvaakuita kuti vanhu vakwire motikari dzemushikashika apo pavanozengwa vakuzosangana nemakororo vanovabhinya nokuvabira nokuvarwisa, vachivatorera midziyo inokosha. Zvinhu zviri kutoitika zuva nezuva.
Mapemiti aya anopiwa nani uyezve sei ari kutora nguva?
Maroot permit aya anopuhwa Ministry of Transport and Infrastructure Development vakabatanawo futi nemakanzuro panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Vanodyidzana ipapo panyaya yekuti vanhu vange vachitakurwa makanzuro ndo vanoziva kuti kwakata kunofanira kuenda motikari dzakati, nekuti ndo vane maplans acho ese kuti motikari inotangira papi ichizara papi. Vachizodyidzanawo futi neMinistry of Local Government and Public Works vanenge vachitoine tsvakurudzowo yekuplanawo kuti vanhu vanofambawo sei.
Imi muri kukurudzira kuti chii panyaya
iyi? Isu tiri kukurudzira kuti mapoka ehurumende aya nemapoka emakanzuro kuti vange vachiona kuti vanhu vanofanira kutakurwa zvakanaka zvakajeka, vasingakwiri mota dzatukuti dzemushikashika, dzekuti munhu akati atsaona hapana rubatsiro rwaanokwanisa kunge achibatsirwa naro kubva kumainsurance. Nekuti mota idzodzo dzinenge dzisiri pamutemo kuti dzinge dzichitakura vanhu, hadzimo mubhizinisi rekutakura vanhu rinozikanwa nehurumende. Saka isu chatinoda semapasenja kuona urongwa hwakajeka hwakarongeka hunoita kuti munhu ange achitakurwa achisvitswa kwaanenge achienda nenguva nemotikari dziri pamutemo.